Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukadzi 4/2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inonzi yatora zvimwe zvigaro zvitanhatu mudare reparamende ichinzi ine chinangwa chekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHeg Geingob vashaya nhasi mangwanani. Tichakupai zviri kubva kumitambo yeAfrica Nations Cup iri kutambirwa kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti bato reZANU-PF ndiro rakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro mumatunhu matanhatu dzekutsvaga nhengo dzedare reparamende. Izvi zvinoreva kuti bato iri rave kukwanisa kuvandudza bumbiro remitemo kana kuti rave ne 2/3 majority sezvarinonzi ragara richida kuitira kuti rivandudze bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. ZANU-PF inonzi yakunda kuPhelanda Bampopoma, Goromonzi South, Seke, Chegutu West, Zvimba East nekumukoba North. Sarudzo idzi dziri kuuya mushure mekunge vanozviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo chabangu vadzinga nhengo dzakawanda dzeCCC mumakanzuru nedare reparamende. Mukuzeya nezvekukunda kunonzi kwaita ZANU-PF uku, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri Dr. Mike Bima.
Chekutanga pataita makampeini edu Harmonized General Election, hatisina manifesto yataifamba nayo. Yataifamba nayo yaiva track record. O performance yaibva mune zvazvaitwa ne Second Republic since coming into office. In addition, nyaya yeutungamiriri, utungamiriri hune gwara, nomusangano une masolid structures. And also, iyo nyaya yekuti kana mukasada kuvhotera ZANU-PF munovhotera ani, hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima, bato renyu ndo riri kukonzera nyonga nyonga yatakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzemabielections idzi.
Vangoti nyonga nyonga, isu hatisi mastructures, avo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutorerana masimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haazi kubva kwari kuZANU-PF. Isu sekomizavete hatina, tine taitofunga kuti tazorora tapedza mageneral elections. Asi nokuda kwekuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies tinoita basa kuti tifile mavacancies iwavo.
Vari kutika vanhengo dzenyu dzakaita semutauriri wedare reparamende nematare anonzi anorerekerawo kuZANU-PF ndo vari kuita kuti zvikwanisike, nekudaro imine muchivashandisa sembato.
Isu sekomisare basa redu kukampeina, whenever pango paitwa promulgation, so I don't know where tatavavhiringidza. Ndo basa redu, hatinei hatipindiri marecalls eimwe pati because haineni isu.
Vamwewo vari kuti vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, chinangwa cheZANU-PF kubva pekutanga ndechekuti iite 2/3 majority
ivandudze mubiro remutemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonga amira nyanga. Ndo chinangwa chenyu here Dr. Bim?
Ini ndinotaura zvinhu zvinoenda nemaelections nekuti ndo department rangu. Kana zvava zvimwe zvemusangano zvine vanogona kuzvitaura, asi ndichiri kutondera masvondo apfuura spokesperson wemusangano vamutsvango vachitaura kuti president havana chido chokuenda kuthird term. Saka hatizivi kuti nyaya yethird term inobva kupi. Isusu hatina kumbodiscasa nyaya iyoyo mumusangano wedu, handina nezvandinoziva nenyaya. Asi bato rega rega, hapana bato rinoda kupinda muparliament risina majority membership. Every party would want absolute majority. Every party.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZANU-PF, Dr. Mike Bima, vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivira takarerekera, tabatawo vakakunda musarudzo dzakanzura kuward 16 Harare West vaDanford Ngadziwori, avo vainge vadzingwa navashabangu vatina kukwanisa kubata. Ngatinzwei kubva kuna vaNgadziwori.
Hapana chokutenda tere uye chokufarira nenyaya yekuti vamwe vamwe ndakasimba navo vakavharirwa pande nezanu. ZANU-PF naChabangu yakashandisa makosi ikavharira vamwe vanhu vatakasimba navo vaiteera vachamisa. So tingori vashoma shoma vakadzoka, vamwe vacho ndo vakatopinda mavaelection kunana Kwekwe vakakundikana. So ndakangozvimirira sakanzera kuwadi 16 hongu ndakahwina zvine mutsindo vakadya zanu, vakaisa mari yakawanda chose pagiraundi vachitenda vanhu nehuku neraisi nehupfu nema$5 kuti anenge achivhotera somubata wegorai. Zvakaitika izvi masikati tikaudza zeki nemapurisa, hapana zvavakaita. Parizvisinei takakunda zvine mutindo tikavadya.
Makakwikwidza muri vangani vaNgadziwori?
Takakwidza tiri vatatu. Ini ndakamirira Independence, then Patrick Marangwidzi akamirira sisi yaChabangu, then Arnold Mhembere akamirira ZANU-PF.
Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuward 16?
Ndinovimbisa kuti temu yangu inei itange iri temu itange isina kudzinga. Mhosva zhinji yandinopiwa nana Chabangu nana Mwonzo ravaimondidzinga inyaya yekuti ndinomira navachamisa. So ndicharisa ndinaende kuti izvo itange iri temu itange isina madisruption, itange iri temu yandichapedzawo maybe the next 4 years and some months dzasava kuti ndidhilivhe. Ndakaporesa maresi tine lendi iri muwadhi muno inofanira kuvakwa community clinic kuwestern. So ndiekasiya kuti during this term community clinic iyo yakauwa yavapo. Zvakare tine community hall inofanira kuvakwa kuwestern. Unoziva kuti muwadhi muno hamuna community hall. Nearest community hall iri kuwarren park kana kuti kumauri present. So ndakasetiwa ground rikapiwa necouncil term yapera. So ndiekarisii zvakare kuti izvo nguva iyo iripo izvezvi paichazopera tiri kana community hall taita nekushuwa kuti zvapinda papaketi rekanzuro kuti ivakwe. Tine musipika yekuwestili musipika wemegorain wemadomasi nemusipika wematakson akatouvaka zvakare kuti apogireti netiri yacho yavapo zvakare. So ndiretase zvakare yekupeka dambudziko rerekuchikolekien dambudziko remvura kucommunity nao matambudziko anosangana nevanhu.
Asi tichitarisa kuti imo mubato reCC zviri kuita sekuti rapatsanuka nepakati, munoona muchikwanisa kuita here zvamuri kutaura izvi muchishanda nevamwe vamainge muri mubato navo?
Hakusina bato reCC. CCC rangozviita, hakusina bato. CCC haina mazero matwo vhota amaona ndiri kukutaya. So hakuna neCC bato. Chinozi bato vanhu ndiani? Vanhu ndovachamisa.
Vakakunda musarudzo dzemakanzura kuward 16 Harare West vaDanford Ngadziwori vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democratic Institute Dr. Pedzai Ruhanya, tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti ZANU-PF iri kuda kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro.
ZANU-PF zvaiva ne2/3 majority zvinokwanisa kuchinja zvinhu zvakasiyana siyana zvaitingadi zvimu constitution. Pari chinhu chikuru chandinoona chainoda kuchinja, inokwanisa kuchinja presidential term limit kuti vamunangagwa vawane third term. Kunyange zvazvo tichiziva kuti chero vakachinja constitution kuti paite third term zvinoda referendum, vanozoitwa imini election munyika. Vazibundiro vacho vemutemo rinotaura kuti kana uri incumbent uri iwe president anenge achitungamira, bundiro vemutemo rikachindwa haufani kuva beneficiary yezvozvo. But tinoona kuti vakazvivamba, vakachinja constitution, vakafasilitira kuti vamalava varambe vari chizadzi. Vamalava vakabhenefita maamendment yakati yavaii zvisingabvumirwi nebumbiro vemutemo, asi zano haiei nazvo izvozvo. Sechikuru chatiri kuona muchekutsvaka third term yavamunangagwa vanoda kuita life breaking.
Nechikonzero chei semaonerenyu?
Ndozvonzi hawo zvaozvano hatiavagara vachimboda wari party state muma1980 kukura hundi yese yagara muma1980 vaita kuti ZANU-PF itonge iri one. Saka naka party kata one party state inobedza mari yacho jina inobedza zvaanoda. Izvozvo vanozviitira kuti ruzhinji vatonga ava vatinenge tinavo vano vachitonga zvinopfungidza mwero. Nokutonga zvinopfungidza mwero unofunga kuti wewe paunosiya pamwe pane vanhu vachazobvunza kuti waimbotonga sei.
Asi semaonero enyu, mune kunyatsobatana here muzanu PF nenyaya iyi?
Aiwa, hamungabatani. Kana kuma1980 one party state yaidaiwa nezanu kuma1980 yakarwisana naSidini Malunga, yakarwisana naNdara Yebani, ikarwiswa naEdison Shogo, ikarwiswa nanaEdi Patekeni. Vemuzanu political party opposition yanga isiri very strong, civil society yavakati yanga isiri strong. Asi zanu chaiyo kuma1980 vanatekere, vana Zvogo, vana Ndara Yebani, vana Malunga ndo vakamira mutsambangweni anana Byron Hole kuti one party utopen. So izvezvizvi muzanu mati kutanga madzidziyo ngoro mati vane yetinoti elite discohesion kana kuti lack of elite consensus kana kutsawirirana kwevakuru vakuru nezvematongerwo enyika pamusorosoro muzanu dheparty muchiuto nemumasecurity apparatus enyika. Saka hausi mutambo nyore uyoyo. Zvikazobatanzwa kuti kuramba kune kuchiita vanhu vezanu neopposition chero tichizova tiie opposition tii yavapwanya vakapwanya kuti vawane two-thirds vaona two-thirds voichinja constitution asi handioni zvichibudirira.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob vashaya nhasi mangwanani muguta renyika yavo reWindhoek vange vave nemakore makumi masere nemaviri. Vakambozivisa kuti vainge vachirwara nechirwere chegomarara uye vakamboya kuzorapwa kuno kuAmerica mazuva achangopfuura. Vatungamiri venyika dzemuAfrica nepasi rino vakawanda vatumira mashoko enyaradzo kunyika iyi kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vaive mutungamiri webato rinopikisa Residence Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyorawo mashoko padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter vachinyaradza mhuri yeNamibia. Mukuzeya nezverufu urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri.
Hinkopu ndo vanga vari mumwe wevatungamiriri vaitambira munhu wese nemaoko akatandavara. Vanga vasina basa kuti wabva kupi, vaichiukaisa appointment, vaikutambira, vaive frank, vaitaura newe zvavaifunga. Zvakasiyana neumwe utungamiriri watinoona kune dzimwe nzvimbo muregion ino. So ndofungidzira kuti kunyange hazvo utungamiri weregion ino wakaleta vana vedunhu rino pasi kakati one day, he was one of the voices of reason. Taigarotaura tichiti is a gentle giant, very calm, but also achikuudza zvaanofunga nepaanenge ari panguva dzose. Takaita nhaurirano navo kanenge kaviri nenyaya yeZimbabwe. Pese ipapo ithink vainzwa kuti vari frank, vachikudza zviri possible nezvisiri possible.
Vainge vazivisawo kuti havasi kuzoramba vari pachigaro. vachiti ndorangariri gore ravo rekupedzisira asi tinombona vamwe vachiti kana vakusvika kwekupedzisira vovandudza mabumbiro emutemo sei izvozvo zvakakosha zvavakatora zvedanho ravakatora iroro rekuti handisi kuenderera mberi
isagara navo nguva dzese asi pataivaona uchiobserva uri kure vaiita semunhu anonyatsonzwisisa zvavaida kuitira kuti Namibia izove.
Takanzwawo vachizivisa nyika yavo kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka vanga vaine chirwere chegomarara handizvo zvatinoona zvichiitika muzimbabwe kaizvi vamutandiri
munhu anga asingadi zvinhu zvekunzvenga nzvenga hatini pavakaona kuti utano hwavo hwanga hwava kunyanya kudzimba vakaona zvakakosha kuti nyika irege kuzonzwa nemakuhwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vachiita basa rekuona zvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati tepfenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ndebele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru makumi maviri nemanomwe zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 27,365 vaurayiwa nemauto eIsrael kubva zvatanga hondo musi wa7 Gumiguru apo chikwata cheHamas chakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200. Zvuru nezvuru zvevanhu zvinonziwo zvakafora nezuro muIsrael zvichikurudzira kuti mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu vasiye basa sezvo vari kunzi havana urongwa hwekudzosa kumusha vanhu vari muutapwa muGaza vanodarika zana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti iri kunetsekana zvikuru neuwandu hwevechidiki vari kuzviuraya kusanganisira vamwe vane makore 12 chete. Asi matambudziko evanenge vatarisana anenge atarisana nevanozviuraya aya anonziwo nedzimwe nyanzvi anokwanisa kugadziriswa kana vakawana rubatsiro nechimbi chimbi. Kusvika muna kurume gore rapera vanhu vemuIran zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000 vanonzi vakaedza kuzviuraya uwandu hwakawedzera nezvikamu makumi mashanu nerimwe kubva muzana kana kuti 51%. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinoo kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Emmanuel Sitima vanova ivo vanotungamira sangano rezinasu rinomiririra vadzidzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Basa redu ibasa rakajika kwazvo, ibasa rekuti tinge tine representation mumamiting oro murongwa kuti mari yatenge tichibhadhara kudzidza kwedu kumayunivhesiti imari yakamira sei, imari here inoenderana ingawo uri kupihwa vabereki vedu.
Ngatinzwei vachitsanangura.
Vanovaiwo macivil servants, imari here inoenderana neurongwa huri kupushwa nehurumende yedu yeZimbabwe maringe nenyaya dzekuti ikonomi yafamba zvakadini? So ndo zvinhu zvatenge tichiongorora isvamiriri vadzidzi itatsvakurudzo kuona kuti tingava tinokusha sei donzo iroro rekuti vadzidzi vange vaine kudzidza kwakanaka.
Tinoona nguva dzakawanda muchitarisana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kusungwa kana kurohwa pakati pezvimwe. Sei muchiramba makadzvanya muchiti aiwa basa iri tichariita zvisinei nematambudziko amunosangana nawo?
Tinoramba takadzvanya nekuti tinotenda kuti kuvadzidzi ndiko kunobva nyaya dzekurudziro development yenyika yedu yeZimbabwe. Kuvadzidzi ndiko kunobva nyaya dzepundutso yenyika yeZimbabwe. Kuvadzidzi ndiko kune vanhu vanokunzwisisa kuti bhajeti ravamutulinyure riri kukanganisa sei vagari vemuZimbabwe, kuti bhajeti ravamutulinyure riri kunyima sei mungavo wemashandi wehurumende. So isu sevadzidzi tinoramba takatsungirira because tinonzwisisa kuti tiri vana vemavhinda, tiri vana vevashandi vehurumende. So kushayikwa kwemari yevashandi vehurumende, kushayikwa kwemari yedu yekuti tinge tichidzidza tichienderera mberi nezvidzidzo zvedu zvinova izvo zvichange zvichibatsira pundutso yenyika yeZimbabwe.
Basa iri rakakoshera chii?
Basa iri basa rakakoshera nyika yose yeZimbabwe, sezvo ibasa rinosapota nekunokurudzira nyaya dzepundutso yeZimbabwe. Ibasa rinoita kuti mwana womurombo ange achisimudzirwa munyika yedu yeZimbabwe. Ibasa rinoita kuti uyo ari kubva kudotito neuyo ari kubva kuzimbamarambafungwe ange achikwanisa kuita chiremba munyika yedu yeZimbabwe, ange achikwanisa kuita ticha munyika yedu yeZimbabwe, ange achikwanisa kuita iye muzvinafundo munyika yedu yeZimbabwe, nekuti anenge awana kwanisiro yekuti awane dzidzo mune zvakatarwa mubombero remutemo kuti zvinge zviri pachena paari. So tinoramba tichisungirira because tinoziva kuti dip chitsambi chatiri kunge tichipusha tichirwisa, chitsambi ichi chatibatsira kuti nyika iende mberi, kuti nyika iwane pundutso, kuti nyika ive neservice delivery yakanaka.
Kune vamwe vechidiki vari kuona muchimhanya mhanya muchiita mabasa akadai, vari kufunga kuti izvi hazvisi nyore kana kuti hazvigoneke. Ndeapi mashoko amungada kuvasi?
Sezvinogara zvichitaurwa navakuru vedu, asi tiri vatungamiriri vanhasi. Kurudziro yangu ndeyekuti vave nekunzwisisa kuti pundutso neshanduko yenyika ino yeZimbabwe izere mumaoko avo. Ngavave nekushinga nekunzwisisa kuti ingava ivo nguva yana vamugabe, nguva yana vamukomo. Zvinhu zvakatora ushingi nekunzwisisa kodzero dzavo kuti tinofanira kunge tichisunungura Zimbabwe. So kurudziro yangu ndeyekuti vave nekushinga nekunzwisisa kuti shanduko yeZimbabwe, pundutso yeZimbabwe, budiriro yenyika yedu yeZimbabwe iri mumaoko yedu isu vechidiki.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navaEmmanuel Sitima, vanotungamirira sangano rinomirira vadzidzi reZinasu. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu Simba rangu, Simba rangu, Yesu Simba rangu, munondipa.
Manheru akanaka vateereri, ndini Tanonoka Wande nechimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero.
Vatereri, nhasi ndimi muchapeta nyaya yekuti vakadzi vakarorwa nevana vaAdamu naEva vakabvepi. Ngatinzwe kubva kumutereri wekutanga.
Vawande chikamu chamaita sechikristo naiye marashi kamusatsva kurasa vanhu musasanganise zvinhu zvitendero zviri zvakasiyana chimoslemu nechikristo zvinhu zvakasiyana musasanganisa mukakawembwa nemombe chimoslemu chinoti Jesu Kristu muprofita isi chikristo toti Jesu Kristu ndimwari uyezve Jesu Kristu waitovapo pakusikwa kwavanhu pakusikwa nyika nezvisikwa zvese Jesu Kristu waitovapo. Hino imi muri chimoslemu muri Satani Lucifer waitova pachisika nyika nokusika Adhamu achitumwa namwari vedu we musarasha vanhu chomusingazivisiya zvakadaro zvakavanzika ndezvaJehovha siyai zvakadaro hakuna ungoziva zvose zvamwari.
Vakuru vangu, pano tinobetserana pamusoro pezvechitendero. Hatina chitendero chatinotuka, tinoda vezvechitendero zvose kuti vapinde muchirongwa vachirondedzera zvinhu zvechitendero chavo, kusanganisa vajudha, vakristu, vechibhudhaizimu nevamwe vezvechitendero zvakasiyana siyana, kusanganisa avo vasina chitendero vasingabvumi kuti kuna mwari uriko. Pano ndepezvechitendero.
Ya, makadi yenyu vatanonoka hwande kana ndisikakanganisi. Inini ndiri umwe muteereri weStudio 7 ndiri kuMozambique. Ndine pamwe pandisina kuzwisisa patsananguruwana pastor vechimoslema mara nevanhu kuti vamwe vanhu vakaumbwa ngemadhaka akawandisa ndosaka vakazosvipa, vamwewo ndo vakawanzwa jecha ndosaka vakazochena. Inini kuzwa kwandaimboita mubhaibheri kana kuti kwandinoita mubhaibheri kunonzi munhu wakangoumbwa ngedhaka uri munhu umwe chete Adamu, mukadzi akazobiswa pambavhu yani yaAdhamu kureva kuti vese vamweni ava vakazoita zvekutozoberekwa havana kuumbwa ngedhaka. Dhaka rakangoumba Adhamu ega. Ndo mazwiro andirikungopaita, hapana kuwanda pakangonyorwa pacho, pakangonyorwa kuti Adhamu ndiye akaumbwa ngedhaka wozoduswa mbavhu yekugadzira mwanakadzi kana kuti munhukadzi, vochitotanga kuchizobereka havo vamwe vanhu kuti vawande vari vaitoberekwa vainge vasingachaumbwi ngemadhaka ivavo.
Ndiani vandiri kuona kutembisa kuSouth Africa uko? Pinda nemashoko ako hama yangu.
Makadi vatanonoka wande. Ini ndinonzi Steven Dinasi, ndiri pano paJoburg patembisa apa. Ndinofara nechirongwa chenyu chezvechitendere. Tikatarisa panyaya yaKain kuti vanhu vakazonorora pakaenda kunyika yenodhi, vanhu vakasangana navo pakaenda kunyika yenodhi vakanga vabvepi ivo vana Cain, Adam naEva vari vanhu vekutanga. Tikada kutarisa Bhaibheri muna Genesis chapter 1 pavhesi ya 26 tinoona kuti kune vanhu vakasikwa naMwari, vakanzi naMwari ngatisike munhu nemufananidzo wedu. Mwari akavasika munhu murume nemukadzi, ndokubva angovapa murayiro wekuti berekanai muwande muzadzi nyika yose sejecha regungwa. Vanhu ivavo ndo vandinofunga kuti ndivo vakazonge vakange vaparadzana vakave nenyika inonzi Nodhi, vakagara kunyika yenodhi. So ndinoona sekuti kunyika yenodhi kwakazoendwa naCain mushure mekunge auraya Abel, vanhu vakanosangana navo ndivo avo vakasikwa muna Genesis chapter 1 pavhesi ra26 ndo vanhu vakangonzi naMwari ngavave nemufananidzo waMwari, Mwari akavasika nemufananidzo wake vakagara kunyika iyoyo. Ndatenda hangu vatanonoka neprogramu yenyu, Mwari vakuitirei zvakanaka.
Vatereri, ngatichihwai kubva kumuteereri wedu wekupedzisira wanhasi.
Wavanoti Prophet Muhammad chichiuyo, he wasn't from God because haatombori nei nezvekushoko raMwari. Jesu wacho vanotomuramba. Vanoti he wasn't a son of God, he was just a prophet like Muhammad, which is 100% false because Jesus Christ himself is God. Ndimwari vakazvipindura vakauya panyama. There are a lot of verses anokonfirma izvozvo. John chapter 1 verse 1 and 14. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Akawandisa mavhesi anokonfirma izvozvo. I can't mention them all, but there are a lot anokonfirma kuti Jesus Christ himself is God. John chapter 14 verse 6. Akawandisa.
Hama dzangu, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kurondedzera, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140.
Ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isikati sendaba ku VOA.